Mumwe wevatauri pamusangano wanhasi uyo wakarongwa nevoice of America pamwe nemedia center vaclifford kupeko vati pane vashandi vebazi rezvicherwa vanoita uhori mukupa mabhizinesi iyi.
I think you all agree with me that whenever there is tinoti kwaputika goridhe kwaputika goridhe panotanga kutoita makakatana mapepa anouya nevanhu 1 2 3 mwane mapepa ari valid mwane mapepa ari valid but where are these papers coming from? These papers are coming from the Ministry of Mines. So ndo issue yatoda kuti tigadhi yekuti we have got corrupt officials in the mine and not only at provincial level at the head office level from the PEMSEC from the directors. We need to agree, we need to face the truth. Who is generating these documents?
Izvi zvatsigirwa nemumwe mutauri muzvari chedza chipangura ava vanoti pamusoro pehori mitemo haisi kutevedzerwa mubazi iri izvo zviri kudzinga vanoda kusima mari dzavo munyika.
Kune nhuku dzirimo munharaunda dzinoda kudya padzisingafaniri kudya vasinga respect the rule of law in this country.
Nyanzvi munyaya dzezvicherwa vachishanda vakazvimiririra vaGeorge Mugani vanoti pamutemo rezvinhesi rinofanirwa kuwanikwa mukati memwedzi mitatu asi nekuda kwemakakatanwa kuti mugodhi ndewani zviri kunonotsa kupiwa kwemarezinesi iyi.
Pamutemo inofanira kuti within 3 months registration process inenge yapera sechigedzera apo but nekumadisputes anga achitika akawanda system yacho yeverification yaane zvakawanda zvinoda kuitwa a lot more than what can fit though it can be done in 3 months but maerrors anga ari kumashure backlog aziri kumashure due to maybe poor staffing those backlogs need to be covered ndo zvaakunetsa zvakanyanya.
Panyaya yekusavharwa kwemakomba munzvimbo dzinenge dzakambocherwa zvicherwa mumiriri weenvironmental management agency kana kuti EMA vamunyaradzi nariswa vati vanochera zvicherwa havasi kutevedzera zvavanenge vati vachaita mugwaro ravo reenvironmental impact assessment kana kuti EIA.
Gwaro rebhuku iri nderekuti tirikuti mining chimwe chechunhu chezviitwa chakaonekwa kuti chakasaitwa negwara rakanaka chinokuvadza kuparara kwenharaunda. Saka muenvironmental impact assessment report iya iye unonge uchitaura semaina kuti ini pandichachera makomba angu ndichange ndichivhara. Mamainas edu zvinovaremera kuti vaite zvinodiwa nemutemo kuita bhuku riya rinonzi environmental impact assessment. Vamwewo zvakare nyange taita bhuku riya ukaenda kumamaini mazhinji toita challenge yekuti unoriwana riripo asi nenge riri mushoo chinonzi ema yangu iyi but vasingazivi kuti chunhu chavanofanira kufamba nacho pavanenge vachiita basa ravo.
Vanhariswa vati bazi ravo riri kuita dzidziso kuvacheri vezvicherwa uye nekusunga avo vanotyora mutemo wekuchengetedza nharaunda.
Zvatakaita seenvironmental management agency mukushanda nemamainazi kuti dambudziko ratanaro nhasi panyaya dzemadisused mine risavepo takatanga neengagement zvokudzidzisana kugara pasi mumamainas kuti zvii zvinodiwa tivatsanangurira kuti process yeenvironmental impact assessment inofamba sei mari dzinoda kubhadharwa kana vava kushanda zvii zvatinotarisira ndo chimwe chikamu. Chimwe chikamu chandiite law enforcement kuti vanzwisise kuti zvavanoita kana vachityora mhosva zvinosungisa.
Vanhu vapinda musangano wanhasi vanosvika 40 vawirana kuti hurumende inofanirwa kuumba homwe yekuti kana makambani anochera zvicherwa asiya makomba bazi reema rigokwanisa kuavhara kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu hwavo kana hwezvipfuwo. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.